kuhisi su takakata sara kare kuti kasi kasi seno tukatio kuti kana mwana ako kaiskoro ano bilipa kuti aa kita kakwe iso anu kuti wamwezi wa rumpo ila kana kuti niliku po ila kuti siya wacho wano nienga kana kuti chakati saka iso zafunu zili zili very common ku MDC Alliance MDC Alliance tuko na problem hende kuti pane ma child degrading behavior akita kuti every failure yao wano blame somebody else wadawi responsibility yukukonyo wakawo kana wakata kumakoti waka wina wano celebrator wakata kukoti waka ruza wakata kukoti yani yati nukwane zanzia kana zazo kukwane kwa mpati yawe MTC kutikushupana kwa wakata MTC wano blema zanzia but inji takuka za majira harika sunikoko kutiyo wakata kanita wacho haka tora chinsimbo chukita kukuru MTC haka chitora chitei
imi sebato re ZANU-PF mungarambe re zvechokwadi kutizo hamusi kudyidzana ne MDCT
aiwa itizo zvirikutaka zvokuti kudyidzana kusingida ne MDCT vachoto ndipo kuti president vakati vakaasa maelection a 2018 president vakati maparticipants ese akaparticipata pamaelection andika we are talking about the Poland don't discuss politics zvinonyika rwa zvingashanda sechindambi
pane mashoko ari kubuda vacharumbira ekuti izvo zvose zviri kuitika izvi zviri kunanga kutora gwara kana kugadzira hwaro wekuti pave neshandira pamwe pakati pehurumende yeZANU-PF neMDCT munoti kudini mashoko iwayo
kuchida zvino kupisa kumuye tigadzire nyika